musangano United Nations General Assembly, musangano unoitwa nenyika dzapasi rose dziri pasungano reUnited Nations, dzichitarisa zvinhu zvinenge zvichibata pasi rose zvinobata kuendera mberi kweupenyu hwevanhu. Saka nyika dzinenge dzasarudzwa dzinotaura muonero wadzo pamusoro penyaya idzodzo dzebudiriro nedzimwe zvinenge zvichibata pasi rose.
Tichiona kuti vashava vagurukota rezvekunze kwenyika vanonzi vakasangana nemunyori mukuru weUnited Nations vaGuterres vakamirira vamunangagwa avo vasina kukwanisa kuuya kumusangano uno. Zvavakataura nezvazvo zvatiri kunzwa izvo zvinosiya Zimbabwe ine chiremerera chakadii kumusangano uyu?
Mukuru mukuru munyika imwe neimwe mutungamiri wenyika iyoyo. Saka kutumira gurukota kunorerutsa uremu hwemusangano nemashoko udzamu hwemashoko anenge achiturwa. Saka zvinosiya Zimbabwe isina kunyatsomira pakanaka pane kuti dayange akamirirwa nemutungamiri wenyika yayo.
Kune basa here rakakosha ringada kuitwa nemutungamiri wenyika rinopfuura kuuya kuzotura mazwi yake kumusangano wakadai uyu?
Hakuna basa rinodarika iro ramariva vazininga. Mutungamiri wenyika imwe neimwe anotofanira kukoshesa kumirira nyika yake pamagungano makuru akaita seUnited Nations General Assembly. Zvinotiratidza kuti pane chisina kumira zvakanaka mukati menyika chatinogona kunge tisiri kuudzwa zviri pajekere. Chingatauri chiziva zvakare kuti musi unono musure menhemberero dzekumasvingo dzezuva rekuzvarwa remutungamiri wenyika pane ndege yakadonha. Pane kutaurikatawurikawo kwekuti pane vari kugununa panyaya yekuti mutungamiri wenyika arikuvandudza bumbiro remutemo kuti iye agone kutonga kusvika mumakore a2030. Saka idzodzo nyaya idzodzo ndinoona ndo pane chokwadi chekuti nemhakai mutungamiri wenyika asina kuenda kuUnited Nations General Assembly.